Mutongo wedarira mejastritu rekuchiredzi vatafadzwa muhlanga nasvatura mutongo wekuti vachihure navachombo vabhadhare mugari wekuchingwizi vazulu jinya mari inoita madhora mazana mashanu nemakumi mashanu emadhora zvichitevera kusungwa kusingakodzeri pamwe nekushungurudzwa kwavanonzi vakaitwa vajinya nevamwe vagari vekuchingwizi munharaunda yemwenezi mudunhu remasvingo vakasungwa gore rapera vachipomerwa mhosva yekukonzeresa mhirizhonga. Pakanzwikwa nyaya iyi mudare dare rakanzwa kuti vajinya vakarohwa zvakaomarara nemapurisa vari muusungwa mushure mokuongorora nyaya iyi dare rati vajinya vabhadharwe kushungurudzwa nekurwadzikwa kwavakaitwa nemapurisa rimwe remagweta ari kumirira vagari vekuchingwizi ava amai pegita vagadza vaudza studio 7 parunhare vari kuchiredzi kuti vafara zvikuru nemutongo waturwa nedare.
Nhasi mutongi wekuchiredzi wamuona kuti mukomana akasungwa zvisiri pamutemo uye akarohwa achisungwa zvinova zvinhu zvisingakurudzirwi nebumbiro remutemo, saka apiwa mari iyo mujajimendi inoita $550.
Amaita vagadza vanoti mutongo wedare aratidza kushushikana zvikuru mumutongo wake nekurohwa kwakaitwa vajinya vari muusungwa.
Mutongi wedare vatarisa kusafara kwazvo nemabatirwo anoitwa vasungwa nemapurisa vachitauraiwo kuti hakuna munhu ari pamusoro pemutemo.
Zvichakadai amaita vagadza vati upenyu hwevagari vazhinji vekuchingwizi huri munjodzi sezvo mvura yave pedyo kunaya.
Magariro akaita vanhu vekuchingwizi anopisa tsitsi chaizvo tichitarisira kuti kodzero dzavo sevanhu chaidzo dzepekugara hadzisi kucherechedzewa. Vanhu vava negore vakangogara vakamirira kuti zvichida tichapuwa pamwe pokuti tingagara, pavari iko zvino hapasi kutombonzi ndepavo, vari kunzi vachabviswa futi vopuwa pamwe.
Vanhu vakawanda vakasara vasina pekugara nechekudya zvichitevera mafashamo emvura akaitika kudhamu retokwe mukosi muna kukadzi wegore rapera. Studio 7 haina kukwanisa kubata vachombo navachihuri kutinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo nhare mbozha dzavo dzange dzisiri kudayirwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.